Pari zvino takabva matunhu 6, takabva United States, takabva Mat South, takabva Mat North, takabva Midlands, takabva Mashonaland West, takabva Mashonaland East. Nhasi uno ndiri kutaura kudai tiri kuita sarudzo yemashonaland central. Saka tiri kufamba zvakanaka zvikuru. Madistrict ese ari kumirirwa. Thousands of people are coming. Mastructures edu akazara kuti tashu. Vanhu vari kuuya vari kufara. Congress dzacho dziri kufamba. Yes, of course, pane nyaya dzetransport fuel iri kunetsa munyika. Vamunangagwa vari kutonga zvemutsinde webete. Saka nyika haina kumira zvakanaka. But zvimwe zvese zviri kufamba zvakanaka. Tiri kufara nekuti vanhu vedu vanokwanisa kufamba neshoka, vari kutora malist, vari kukwira dzimota, vese vari kuuya kucongress inoitika after makore mashanu. Vanhu vari kufamba zviri kuitika. Vanhu vari kuvhota, vari kunominetwa, vachamisa vari pari zvino, vari kunzi aiwa rambai muripo nemaprovinces awa aita basa. Tichaona ari kuinda mberi nemamwe makurukota avo. Pane kukwikwidzana kuchaitika. Ndoo zvinoda demokrasi. Madzimaiwo atanga kusimuka. Kwava nemadzimai kana anokwana kana matatu kana mana ari kuda kuita mavice president, nevamwewo vari kuda kuita maposti zvigaro zvakasiyana siyana.
Vamafume, kune vamwe vari kuti izvo kufamba kuri kuita sarudzo dzenyu idzi dzekutsvaga utungamiri hukuru kuri kusanganawo nemutauro. Sebato muri kugadzirisa sei kunyunyuta kunenge kuchibva muvanhu?
Chinoitika ndechekuti pa election yakaita sei, pagungano rinenge rakaita sei, panowanikawo vanoti minyiminyi, panowanikawo vanogona kugunununa nechicho nechicho. Taita maelection 1950 mumawadi, maelection 210 mudistrict, tikaita 6 provinces. Maelections akawanda zvikuru iwawo. Hapana arasikirwa neupenyu, hapana akuarisisa. Pangoita 2 or 3 zvinyanya zvakatambidza maoko kune vamwe. Izvozvo tiri kuzvigadzirisa. Tinodzinga vanhu vakadaro. Angobata mumwe, angosunda mumwe, munhu tinomutanda musangano yedu. Asi tinofara nekuti hapana kuita kupondana, hapana kuita kukwadzana. Asi pane vanenge vane zvinyunyuto, pane nguva before Congress huru yadzo yaitwa yekuti vatinyorere mwadi, vataure panenge pakaresheka. Kana pachigadzirisa, togadziriseka. Kana pari pekugadzirisa ramangwana, togadzirisa ramangwana. Pane vamwe vari kunyunyuta kuti Congress inoitika usiku. Hapana Congress inoti kana yatanga pasi rese inomira. Usiku nemasikati Congress inoitika. Mvura kunaya kana kurega kunaya, Congress kana yatotanga inopera kana yabuda nezvanga zviri paagenda. Hatimiri Congress pasi rese nekuti kwava neusiku. Hatimiri Congress pasi rese nekuti kwava kunaya. Nekuti once tatotanga Congress, yatotanga, tikada kuirega tinoresha mutemo. Saka vanhu vanofanirwa kunzwisisa kukosha kwakaita Congress. Congress kana tati taitanga, haunganyunyuti nekuti usiku hwauya.
Vadzimai vari kupinda zvakadii mumakwikwi Congress yeNational vamafume?
Madzimai anenge azunza madresi, vakwinya mupendero, vari kumanya zvikuru. Tine madzimai aisa mazita avo paDeputy Secretary General, vamwe vaisa pachairperson. Pane vatatu kana vana vaisa pakuda kuita vice president. And ivo kuma wings avo kuwomen's assembly vari kukwikwidzana zvine mutsindo. Tiri kufara nekusumuka kuri kuita madzimai kumain wing. Kuma youth wo madzimai ariko, pane vakwikwidza kuita mavice chair, madeputy secretary general, matreasurer. Vari kukwikwidza vechibiki vadzimai, vari kumira nevarume vakatarisana zviboniboni. Saka ndo zvatinoda pademokrasi yedu. Ndo chinangwa chinenge chichidiwa navachamisa, kuti uyo neuyo anofunga kuti anozvigona ngaange achimira tiindise nyika mberi.
Vamafume, munoona muchipeta makongresi ematunhu makuru aya nenguva yakadii?
Panopera vhiki inoiyi yatiri kupinda, tinobva tatopedza. Tasara neMashonaland Central ari kutoitwa izvozvi inopera. Tasara dzimangwana tiri kuinda kumanikaland, tichibva ikoko toenda kumasvingo. Then tozopedzisa nehuru yadzo Bulawayo neHarare. Tinopedzisa neidzodzo nokuti idzo ndidzo ihuru yadzo. Tinoda kuti tidziite zvakanaka, tinoda kuti tiite zvakangwara, kuti muvengi anenge achida kuti munoziva varoi havadi kuona chakanaka vanonyonganisa and tinoziva vatokukwidzana navo vezano PF nyaya yekuita zvakaipa zvekubhadhara zvekunyepa ndo zvavanogona saka tinonge tichida kuti kana tazoita idzodzi dzikatoita chikwengu chikwengu chacho chinenge chine mutsindo wezvoo
kana paine zvinyunyuto zviri kubva kumatunhu muchapa vanhu ava mukana here wekuti zvinyunyuto zvavo zvinzwikwe kongresi huru isati yaitika
ndosaka takapa period yakareba inova nemwedzi zvaitaitira kuti tinge tichidhila nekuita healing sometimes kana mukakwikwidza even pamba chaipo kamwana kadiki kakasiyiwa namukoma kanopangudza mhere chaizvo chaizvo kuti vadiwe mukoma vandisiya tichibva kumashops saka ipapo tinenge tichida kuti mhere iyi itonhore kuti vanhu vaone kuti aiwa tese tinosvika kumashops chero wasara hako but tese tichange tichitenga chingwa nyaya yatiinayo ndiye rusununguko rweruzhinji rwezimbabwe ndiye rusununguko wenyika kubva munhamo haizi nyaya yekuti ini ndaenda apa kana kuti ndagara pachigaro chipi hatifanirwi kunge tichirasa ipapo saka panguva iri in between tinenge tichireceiva vane zvemunyunyuto tichigadzirisa tine makomiti anogadzirisa constitution inogadzirisa vanhu vanonyora magwaro avo vanhu vemudzisi zvekunyora ndoo zvatogonazvo takange tichigara tinonyora vanonyora tozvigashira totonga vana mutongi gaavainzanise takatovagadzirisa vanobva vangoita izvozvo zvokuti mumwe nemumwe akwanise kufamba mafambiro aanga achiita munyika ane rugare tichienda mberi sesangano guru muno muzimbabwe rakakura kudarika masangano ese ari muno muzimbabwe
kusvika pari zvino vamafume mati matambira here zvinyunyuto kubva kumatunhu
hapana atanyora chinyunyuto takamirira vachine zvavo nguva yekuti vanyore kuda vanenge vachitaura nevanovamiririra asi pari zvino hatisati tatambira zvinyunyuto zvikuru kunze kwezvimwe zvinongobuda pamasaisai pane vamwe vanoti kwa hee tazoitirei usiku kongresi iserious business pasi rese kuanc kuamerica kongresi kana yatanga haidziviswi nerima kana kunaya inoramba ichienda mberi haunganyori kuti chinyunyuto changu ndechekuti kwakazoitika usiku usiku tinozviziva kuti huchauya ndosaka tichiita kongresi yedu pamahoo pekuti kana usiku hwauya tinobatidza malights kana mvura yanaya tinopinda pasi pemba kuitira kuti kongresi yedu ipere hatimiri kongresi nekuti kwavira kwava nemasikati vanhu ngavazvibatisise izvozvo kongresi inoramba ichienda mberi macomplains anenge achishanda macomplains ekuti munhu ndarigwa kana kuti ndaitwa zvakati kana ndapreventwa kuuya zvisiri pamutemo zvinoenderana neconstitution yedu yemdc izvozvo tinobva tazvigadzirisa
vamafume tiri kuona vachamisa mutungamiri webato renyu vachidomwa pasina anovapikisa munozviona sei kudomwa kwavari kuitwa uku
ndo zvataitaura kuti vanoda vakawanda asi kana uri mupati zvinoda kuda zvozoda nekudiwa vanoda zvavo varipo vakazvitaurira vega nemiromo yavo tikuda saka vachamisa vari kukwikwidzwa asi pane vacho vainyengwa kana vacho vanofanirwa kuda kana iwe wati unovada ndo vanokuudza kuti aiwa iwewo tinokuda uri se iwewe mafume tinokuda uri muromo wemusangano vachibaya tokuda uri murongi wemusangano handingazochemi kuti maiwe ko mandidirei ipapa aiwa haiziriyo shandiko yedu hatingati havasi kukwikwidza asi vadiwi ndo vari kutaura kuti pane mwese munyika mune vanhu vanoda kutungamira mdc maprovhinsi awa ari 6 abva ataura kuti aiwa isi tinoda vachamisa vamwe vanoda hativarambidzi ngavade vari ikoko asi kana wada zivavo kuti uchange uchada kudiwa ukada kuita musengabere zvakaita vamunangagwa kana ukada kuita chibharo zvinonetsa nokuti ukaita musengabere munhu waunenge wakasenga anenge achingoridza mhere haazo zvari vana herino nyika ino yakunetseka nokuti vamunangagwa vakaita musengabere nyika yose havana kudiwa nevanhu vavakati ndoda yaingori ndoda kutonga zimbabwe ndoda kutonga zimbabwe asi hapana anoda kuti vatongi saka zvinhu hazisi kufamba zvakanaka saka kana ukada une chinhano chokuti udiwewo iko zvino vari kudiwa vachamisa chete kuda kune vamwe vachadiwavo.